manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 3, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato reTRIPC yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusoro-soro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzeTRIPC kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reTRIPC vatanaka Chitsunge vanonzi nebato ravo reTRIPC varohwa nedemo, ndinodzokora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuGlenview 7 muHarare. Vatsigiri veTRIPC vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe, asi vatsigiri veZANU PF vakauya kuzovarwisa. Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekuburitswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa. Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatrustwell Chikomo nhengo yeTRIPC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara veZANU PF kutidzira kuti sakwanisenge tinokambena. Saka zvadaro nemva vepolisi vatuma mapurisa eriot. Saka isu vanhu vanga vaifanira kunge vachiinoita ipapo, pazosvika vamwe vedu vanga vachiya panzvimbo paHarare vakuona pakatozara polisi nemaite eZANU PF. Ubva maite eZANU PF mubva vataka kunonga matombo, vanonga matombo vachibva vataka kutema motikari, vatema motikari dzedu. Ubva vanhu vaya vedu vatiza veTRIPC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhukiri paipapadi pakatwa matega nepolisi pakliwa, vakuchidzokera kudzimba dzavo. Ndopatiri kunzwa kuti umwe wedu azochemwa nedombo akambasira pasipoti akutodzokera kumba kwake hake.
Pane vari kuzivikanwa here kuti ndo vakanda matombo aya, zvafamba sei?
Vari kuzivikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani, vari kuzivikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo, ini ndandisiri panzvimbo. Saka tatozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakashanda matombo, asi varingoti mayouth eZANU PF anogara imomo mutanaka.
Mamangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kunomangara ndovanga varipo vamwe machandeni vatati nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri pagraundi pauri kunzwa wati watemwa nematombo patanaka.
Saka imomo nzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yetiri constituency magara muchitoitika violence, hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka. Last Thursday musi wa20 patakaenda muhuche wekunze tichinonamira maposters edu, pakauya mayouth vakatumwa necandidati iri kukwikwidza neZANU PF nemotokari yautete ada kuti akambena yewhite tinted yewhite. Vachibva vasvika vobva vatibhloka, vobva vatora flower yanga vainangaenda mumaposta vobva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANU PF. Pabva vatora mashanga aida kutisa motokari yangu.
Vatrustwell Chikomo nhengo yeTRIPC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Murombo tinoziva kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuruwana. Isu mukuru wenyika akabuda pachena akati haadi kunzwa zvemhirizhonga.
Imi wose bato rezanupf zvizva muri kuita kuyeuchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhirizhonga yezvematongerwo enyika
isu ndotarisa mukatarisa kwose kwatinoungana semhuri rezanupf hapana kwatinoungana shoko iroro rikasataurwa mukatarisa chero panharaunda yesocial media takadzora tikadzorana nekuti vaya kurowana panyama chero mashoko israeland inokwana pasi peabuse saka isu chero kusocial media munoona kuti hatisharovani nevanhu hatitukani nevanhu tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu
asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura munoti
isu chatinoita sebato rezanupf hatifariri mutambo wekunongedzana nekuza asi tikatarisa kuzaka zvetpf rakatema vamutodi nevateedzero vavo isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana
saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu matanho apa hamuchatora sebato
isu sebato hatina matanho atinokuitawo kusunga asi chokutanga ndechekuti isu tinokurudzira vamutodi ngaabate munhu iyoyo tapedza izvozvo ticharamba tichiwedzera kudzikisa tora purezidendi vedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngative nerunyararo ngative nekudanana isu kuzanupf tinoti atingazive ngadzidzisi saka tichawedzera kudzikisa shoko iri kumasapota zvedu ose
vakafanira kubata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7 chakadaro mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachiita misangano kuManicaland nhasi asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Linette Karenyi Kore vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa
tanga tiriko nhasi but taona vezanupf vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarali kwedu zvoreva kuti havasvika violence physically but that silence iyoyo neintimidation yekungotitsvidzira vanhu kuti sabhuku anozi ngaanyore vanhu vanouya kurali vese vazotitsvidzirwa izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve kana tichienda kusarudzo the election must be free and fair so marallies izvo zvikabva pahau naa the ground was cracked
mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi
nhasi taita kunyatate kunyanga south
saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii
vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine zvido zvevanhu pamwoyo ichange ine mapolicies akasiyana siyana vataurawo kuna vana sekuru naana gogo kuti muTCCC in the new government yegreat Zimbabwe for everyone munhu wese anenge akwedzera anofanira kutwa take care nehurumende vaya vana vekuchikoro tinofanira kunga tiine makaricula anodiwa nevana uye inoengejwa vabereki vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavachamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana zvipatara zvigoita mishonga marodzi edu agogadzirwa uyewo veminda vari kumaminda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible land yakatobvisvibitwa asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 yelisi asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds papihwe zvikwanisiro zvekuti varimi
asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi vachitiwo bato renyu ndoo riri kutonga mumaguta omo asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka
aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka zvinhu zvakatanga kufamba
Avanga vari mumwe mukuru mubato reCCC amai Linet Karenyi Kore vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika veAmazon Munangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro soro re Supreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo gumi nembiri dze Citizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi, Justice Lekani Mwaera, vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare High Court muBulawayo, uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza, vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeCCC, vapaida moyo saurombe.
Sekisi wakwenyuta tiri pamberi pedare reSupreme Court pamusoro penyaya yekubviswa kwema candidates edu eCCC kuBulawayo vari 12. Sadare reSupreme Court rapa mutongo rati iro makandidates iwayo adzoswe aconteste kuBulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvarefa dzaimahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare. Vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokuti vanga vasingafani kubviswa pekutanga asi ndopatiri. Kune vagari kana kuti macitizens tiri kuyambira kuti tapota munhu wese ngaabude, ngatibudei neuwandu hwedu musi wa 23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa, toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu gumi nevaviri vakakwidza nyaya iyi kudare vatembi Ngosi Magwaliba havana kutaura nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vafarai marapira vati mutongo wapowa kumatare uyu unoratidza kusununguka kwematare.
Sebato ZANUPF tinogamuchira mutongo wese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra, haana anovatuma nekutaura kunoita mamwe mapato. Isusu tinokurudzira mutemo kuti utevedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi.
Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reConstitutional Court vaPaddington Garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vaSevia Kasukuere nemagweta vaLovedale Mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vaKasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta ravaMangwana vaLouis Uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navakasukuere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. Vakasukuere isa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi zvazonzoro zvakare chichemo chavo chekuti nyaya yavo inzwikwe neConstitutional Court chinzwikwe nechimbi chimbi, nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neConstitutional Court musi wechipiri na 9:30 mangwanani.
Gweta ravaKasukuere vaMethod Lovu vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusoro soro reSupreme Court akapa mutongo wekuti vaKasukuere vasakwikwidza pachigaro chemutungamiriri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi gumi nemisere vari kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tsvakurudzo yemashandiro emakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira rega reInformation for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro vesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvekusvika pakutadza kuzvidzora. Tsvakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vajitaura pamzangano waitwa nevatorere naumo Harare nasi pakuparirwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukuparirwa kwebhuku rakanzi Pests and Curses, Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe. Vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asiva Sizani Weza, vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe, vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica, vati iwo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina, anofanira kutedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutedzera mitemo yemalocal authorities. Iyeze anofana kutedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust, haive kuAmerican embassy, haive kupi, haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Ukuo vatawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravakarura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda dziri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina. Kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo, vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Tanga ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta, havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipowo pakuparurwa kwebhuku iri. Vativo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika, zvikuru anobva kunyika yeChina. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vakaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi kune bumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucherechedza mirawo yavo takatarisana nezvakaitwa navaTrump rera 2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanya ipapo yekuda kupidigura simba ravanhu rokushara mutungamiri wenyika muchekerere zvichitwa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya. Munoona sei izvi?
Tikatarisa chakatanga. Chakatanga ndo basa rakaitwa na Trump roku taku ziringiza basa ravanhu. Takaona vachikurudzira vamwe vanhu vakanga vasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhoti anoti electoral votes aya. Tikazoona isusu vaTrump vachikurudzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica. Ndati pane makare avo tikaona kuti pakatofiwa ipapo. Saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziriswa nemutemo wemhosva dzatarisa navaTrump. Zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa. Saka kana ivo vaTrump vachitarisa kupinda mumapitsa egore rinouya, takatarisana neizvazvo 2024, asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeAmerica yava kuvarwisa takatarisana nhange mutange egore rinouya iro, asi kungoti pane mhosva dzirikuda kugadziriswa dzakaitika mugore ra2020.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno?
Zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Chokutanga, tikange tava nomutemo wavanhu, mutemo iwoyo ndiwo unengovamirira simba ravanhu. Tikatarisa Zimbabwe Electoral Commission, tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo. Totarisa zvemakoti omuno matare ari kuvhiringidzwa, haana mbiru dzakasimba. Ose iwoyo anenge ongovhiringidzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo sezvaida kuita Trump kuAmerica. Asitinozviona kuAmerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana, zvasiyana nokunoko.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger, Abdurahman Tiani, azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hwegutsa ruzhinji, asi haana kupa zvizere kuti zvichafamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Tsoro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress, izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva makumi maviri chete kuti nyika ipinde musarudzo, idzo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe chete nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe, semacitizens, tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa, vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vaakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara, hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo, nekuti vanhu ava vanga vasingambofanirwe kunge vambosungurudzwa in the first place, nekuti havana mhosva yavanga vakapara. Zeki yanga yakataura pose pose, vanhu vose vachinzwa vakaburitsa umbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. ZANU-PF neufirifiri hwayo yanga ichida kutsvaga kuteketudza kuti ikwanise kupinda muBulawayo itore maconstituents eBulawayo ayo avatsadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa zvinobuda mumatare edzimosva. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isusu tagara tinokoshesa electoral process yedu uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Zvanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapata akasiyana siyana kunyanyanyisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe wakabiwa nehurumende kana nezanupf. Iko zvino zvanyara vaakushaya kuti vodini nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi zanupf haisi kutuka kana kushoropodza dare nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro. Hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa nezanupf kana kuti ari captured? Hezvo zvabuda izvi, pindurai chinzwa.
Nyaya iripo haisiye zanupf kuti nhasi yangomuka yaakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti zanupf vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC nekuti paine nyayawo yava Modi yekuti vakayanonokawo kuendesa mapepawo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vaModi woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti zanupf ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navaModi izvi. Matare dzimosva haatongwe nezanupf. Saka bvira takuudza yekuti utongo wezanupf ndewejechetere, ndewegutsa ruzhinji. Kana dare richinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvii zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa23?
Tichiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakatipa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, nemumbowo hwacho huripo. Vheki yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasi tozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatititungamidzai kushinga, ngatitishingai kekupedzisira, tiende tese neuwandu hwedu. Hakuna anokuona, endai munovhota musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato rezet, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo. Vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuhouse of commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji rweZimbabwe, aiwa musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadii kanonzi kamukomana. Nhamo inopera nekuti tabatirana kushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti tinodiwa hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechicheche. Nhamo haipedzwe nekuti kwashandura vagara vachitonga. Nhamo inopera nekuti tada kushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yezanupf vari gweta vamasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANUPF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza dzinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhenge dzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi. Tichiti aiwa, rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 Ncwabakazi 2023 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
amhla okuyenzakele eGlenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi isisisi kaizangibe lenyanga fonyiwe umnyaka ophelileyo ekhwekhwe abantu besisisi bebuthene eralini kwahle kwabulawa uthiwa ngumbongeni Ncube.
Kulo msekelo webandla eliphikisayo elesisisi ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukubana ngabasekeli bezanup f wafa emzini weGlenview eHarare namhlanje.
Daba lwama-MPs akobulawayo ngu-12 soluphelile. The Supreme Court itena the judgment ye High Court is wrong, so sebe cancelile leyo judgment, so ama candidates lawana sebuyiselwe ku ballot.
Umthethwandaba waphezulu owe Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akobulawayo avunyelwe ukuncintisa ukhetho lokamhla ka 23 Ncwabakazi. Wabe kwaba mongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelele umiso emthethwandaba weWashington DC namhlanje emini yasetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulomsekeli webandla eliphikisayo elesicc ogongodwe ngabantu abanakanela ukubana ngabasekeli bezanup f wafa emzini weGlenview eHarare namhlanje. Icc ithi uTinashe Tsunge uhlaselwe wagandwa ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni waleli bandla ukukhankasela usekelo kukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana iveza umuvi ethe daca phansi njalo kulegazi eligelezayo elikhanya liphuma ekhanda. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyati ufakazile ukubana ngempela kufe umuntu kudlakela lolu futhi ethe basaphenya. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela njalo balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi kwenziwe ukhetho olokuthula. Isikhulumeli se-CCC uNkosikazi Fatai Maere usolile ukubulawa kwelunga labo esithi abenze ubudlova lobo kumele babotshwe. Amazwi kaMaere agcizelelwe isikhulumeli se-CCC kubulawayo uMnumzana Swithani Chirodza.
Ukubhidlizwa kwezindlu, ukutshiswa kwezindlu, ukubulawa kwabantu luphawu lombusazwe kamnangagwa lehulumende yakhe eZANU PF. Ngathi ukuthi ibala elithi dli linuka umbusazwe kamnangagwa leZANU PF yakhe. Namhla okuyenzakele Glenview 7 kubulawa uTinashe Tsunge. Akusimangalisi. Ikho thina abanye savela sayenyanya nxa kuthiwa uMnangagwa nguye osezabusa ngoba sikwazi ukuthi izandla zakhe sigcwele igazi. Siyazi thina ukuthi izandla zakhe sigcwele igazi. ICCC kaizangibe lenyanga ifonyiwe ngathi ukuthi umnyaka ophelileyo. ekwekwe abantu be CCC bebuthene eralini kwahle kwabulawa uthwa ngumbongeni enqube ekwekwe. So akusimangalisi lokho, yikho phela sikhona ku CCC ukuthi sikhiphe umbuso, sikhiphe umbusazwe, sikhiphe imkhuba yona le esibhahile elizweni, imkhuba kamnangagwa lezanu PF yakhe.
Uhulumende olusolile loludlakela kanti lamapholisa lawo athi asaphenya. Libona ngempela kubotshwa abantu yini ababangele lokho nxa sesikhangela okunye osokuke kwenzakala emuva?
Lokho ukuthi uhulumende ukusolile lokho, lapho sesingabonga ama-observers akhona lapha ezweni, ngoba phela ukusola lokwenzelwa ukuthi ama-observers ayokuthi uhulumende kamnangagwa ulonembeza. Benzela ukuthi ama-observers akhona athi uhulumende kamnangagwa ulesihawu. Bayenzela ukuthi baye ukuthi uhulumende kamnangagwa ulesihelo.
Umnumzana Sethan Mchirota, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Isikhulumeli sebandla le-ZANU PF, umnumzana Farai Marapira, utshele iStudio 7 ukubana njengebandla bayalusola udlakela oluqondiswa emuntwini wonke nje, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe olukhokhelele ekubulaweni komsekeli owe-CCC namhlanje emzini owe-Glenview eHarare. Njalo wathi balusizi ukulahlekelwa ngumphefumulo kwalomuntu. Kusenjalo inkundla yokuxhumana eZim Life ibika ukubana intatheli izindaba yayo efike lapho okwenzakale khona isehlakalo lesi, itshele ukubana amapholisa akuleyo ndawo athi umufi ugxotshwe yimota. Umthethandaba waphezulu owe-Supreme Court wamukele isicelo sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change sokuthi amalunga alo akoBulawayo avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngemva kokuvinjwa kwabo umthethandaba owe-High Court. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Esipha isinqumo sakhe edayele e-Supreme Court, uMahlolihle Kani Mwayera wazise ukuba isinqumo se-High Court siphambana lemithetho yelizwe. Lokhu sokutsho ukuba amalunga awe-CCC alitshumi labanye abane abamanye amabandla sebevunyelwe ukuncintisa kukhetho lolonyaka. Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
Udaba lo ma-MPs akoBulawayo ngu-12 soluphelile, i-Supreme Court ithe yona i-judgment ye-High Court i-wrong, so sebeyikhansilile leyo judgment. So ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot, yikho-ke sokukuhle we are relieved that justice iprevelile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalunga edayela ephalamende abakoBulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemele ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu, because bekungela bufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, umnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Ukukhiwa kwama-candidates awe-CCC kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo. Okuqakathekileyo kathi sikuthi sesingangena phakathi komuzi sisazi ukuthi abantu esihambisana nabo ngobani.
Kunjalo nje umthethwandaba owe-Constitutional Court uza kwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. Umahluli Paddington Garwe ube lomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli izindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Sivumelene namanye ama-parties ukuthi indaba kaSavior Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Sokusele amaviki amathathu ukuthi ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edalela ephalamende lomongameli welizwe luqhutshwe eZimbabwe. Amabandla ezombusazwe bamathasathasa bephakathi kokukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Umkhokeli webandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Jamisa, namhlanje ubesesigabeni seManicaland ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Laloba nje abe-CCC besithi lo mhlangano uphumelele bakhala ngokuthi abasekele babo lokhu besethuselwa lokuhlukunyezwa. Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje ubevula kusemthethweni esinye isigaba sesitiki samalahle ewange. Mnangagwa uthetheleli thuba lokubonga abeChina ngoncedo lokulungisisa lesi sitiki. Ikansili yakoBulawayo ibike ukubana ngemva kokhetho ngumpandula izalungisisa ingxaki yemikambo eku-5 Avenue okugoqela lodaba lwamabhasi asethwala abantu enzikini yedolobho ukubana asuke lapho ayesebenzela esilindweni sikaloliwe esiNational Railways of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakubhizimusi lokuthwala abantu lempahla abangene umhlangano walamhlanje oqoqwe ngabekhansili bemanyene labenkampani eye-National Railways of Zimbabwe eLight City Hall obuhlaziya ngokusuka kwamabhasi enzikini yedolobho bavumelene kulolu hlelo besithi luzanceda ukwehlisa isiminyeminye enzikini yedolobho lokuhleleka okulokuhlanzeka ngoba ukwakhiwa kwegodini mall lokhe kudonsa. Usomabhizimusi wakoBulawayo ongene umhlangano walamhlanje umnumzana Alpha Sibanda yena ukhala ngobuchapha obenzakala enzikini yedolobho.
Kanti akulalo weyini elingasenzela yona ukuthi labana abantu bengalikhona lana esithi la, because Bulawayo is not the Bulawayo which we grow up in. It is a different Bulawayo.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukuba baphezu kwawo umsebenzi wokulungisisa udubo luka 5 Avenue.
Amalesizwe ngedlula kule into esiyiplanayo esingathi yindawo or isiposal.
Umqondisi wezokuhlelwa kwezakhiwo koBulawayo u-injiniya Wisdom Siziba uchasisa ngokusebenzelana kwabo le-NRZ.
Sikhangele ama-luxury coaches, ama-intercountry luxury coaches ukuthi wona siwasengaphi. Sikhangelele ukuthi kuyakhiwa igodini, ukuthaya igodini. Sikhangelele njalo ukuthi kube le-interchange esiba layo. Kathesi interchange sivumelana sivumelana le-NRZ ukuthi let's work on something and have an interchange.
Isikhulumi seMzansi Express unkosikazi Thandi Mangena Nyathi uyalwa mukela uhlelo lokuthi bayathwalela ku railway avenue.
Sathola umlayezo ade singawumelelanga njengama transporters but nxa singani siyaye ukhangela uhlelo lwakhona lona ihlelo lihle ngempela for thina lapha eZimbabwe ikakhulu lapha kobulawayo because really it's going to bring lots of order and njalo cleanliness in the city.
Isikhulumi sePride Transport umnumzana Simon Masuku uvumelane lonkosikazi Nyathi.
Uhlelo lolu lathi silubizele lapha esithulo silubizele inRZ le city council ngibona ukuthi uhlelo luhle kakhulu besijabulisile usitshengisa ukuthi ibulawa iyathuthuka nokubambana kwethu.
Umnumzana Charles Moyo owa Regional Premium Bus Services uthi amabhasi asuswe ngokufanayo.
Uhlelo lolu selukhona silubonile longathi luzasiphathisa if we all we have to move sisonkeni longabe lo muntu okhetha omunye umuntu sihambe namabhasi wonke aye lapha lapho kuyathuthukiswa khona idolobho lethu.
Usomabhizimusi ku-Railway Avenue unkosikazi Linda Ngwenya uthi ukudalwa kwesilindo samabhasi kuzavuselela ibhizimusi ku-Railway Avenue.
Sidumisa uNkulunkulu kuzaba kuhle kakhulu kuzasiphathisa ngoba i-railway ziyathi ngokuma ukusebenza vele sahle saswela ama-customer.
Idolobho lakobulawayo libhekane lodubo lesiminye eminye esidalwa ngumsebenzi wokuthwalwa kwabantu enzikini yedolobho labantu abathengisela khona okungekho emthethweni. Izimota ezithwala abantu zasuswa egodini kusungulwa ukwakhiwa kwegodini mall osokuphuzile ukuphela osokudale isiminye eminye enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezamanye amazwe, owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzamiswa emthethwandaba oweWashington DC namhlanje emini yangapha eMelika esetheswa amacala amane aphathelane lokuzama ukwalela esikhundleni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden kukhetho luka-2020. UTrump uthi uyahlukunyezwa nguhulumende kaBiden ngoba engafuni ukuthi ancintise kukhetho lomnyaka ozayo. Njalo ukhangelele ukuwalandula amacala la enkantolo. Abalandeli bakaTrump bahlasela edale leCongress ngodlame ngemva kokunqotshwa kwakhe bezama ukuvimba ukwamukelwa kukaBiden lidale lePhalamende njengomongameli weMelika omutsha. Abachuchisi bathi uTrump nguye owachochozela lolu dlame. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo engowebandla leCCC eMelika umnumzana Tim Mringai.
Sesibona lathi ukuthi lokho kuthiwa yi-constitution yeMelika ukuthi there is nobody who is above the law. Kungani asebekufaka kutesti katesti. Ngoba siyakwazi ukuthi umongameli uTrump wayesephazamise i-constitution yeMelika yonke lokuyenzisa i-January 6 ukuthi abantu bangayilandeli like it's supposed to be. But siyakwazi ukuthi lathi iAmerika bathatha isikhathi sabo ukuthi bayanelise indaba zona lezi zombusazo. So ngiyabona ukuthi hayi khanya ngantu asebele forehand or ukuhamba phambili ngendaba le ngoba bale evidence eqinileyo.
Ukwetheswa amacala konke lokho okwenziwa uTrump ubona kumphathisa yini kumbe kumlimaza kumkhankaso wakhe okufuna ukuba ngumongameli futhi?
Ukukhankasa kukaPresident Trump lapho esikubonayo ukuthi uyicandidate ka-2024 mina ngibona in two ways. Ungantwa kuzamnceda or ukuthi kuzalimaza yena le Republican Party forever. Ngoba siyabona ukuthi sokusiba lama cracks and inkulumo ukuthi aphume ekukhankaseni sisiba louder and louder. Siyabona abantu abanjengo Christie abe New Jersey lo Asa Hutchinson owe Arkansas abakhankasayo labo to be president labo Romney lo Bill Barr owayenguye u-attorney general wakhe bekhuluma besithi uTrump wayekhuluma amanga all this time ngendaba yika January 6. So indaba le siyakwazi ukuthi ulamanye amacala that he has been indicted on ende kulamanye abuyayo from Georgia. So hayi sizabona ukuthi ama support akhe njoba badliwa past two election cycles ukuthi bayebelokhu bemela yini. Siyakwazi ukuthi hayi kule section engasoze itshintshe, but siyakwazi ukuthi i-independent or abantu abaphakathi abangaso Republican or Democrat yibo abayenza ukuthi ube ngumongameli welizwe le-America. Ama-suburban women yibo abayesabayo ukuthi azavotela umuntu onjalo yini.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe njalo elilonga lebandla le-CCC eMelika. Limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze kungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo eye-Information for Development Trust. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo luveza kubana abaningi bawasola amankampani akwele China ngokungasebenzi okucacileyo eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ekhuluma ngemva kokungathokoziswa yilokho akuzwe kuphuma ekusungulweni kwalolu gwalo olubizwa ngokuthi Paces and Cases, Impact of Chinese Mining on Local Community in Zimbabwe, umnumzana Steve Jawo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-African Empire Group, uthi akavumelani lokuvezwe yilolu gwalo.
And you all know this is a human right also. Did you talk to them? Some people, they might be, they change already, no longer director, but you publish a book and you also think about their human right.
Liyazi lonke ukuthi lolu kuludaba lwamalungelo abantu likhulume labo na. Abanye abantu kungenzeka ukuthi sebachiya lawo makampani bengayisibo abaqondisi bawo, kodwa selikhiphe ugwalo kufanele licabange ngamalungelo alabo bantu. Like labathinta ukubazisa ukuthi sizofaka okumayelana nenkampani yenu kulolu gwalo na.
Kodwa umnumzana Sizani Weza osebenzela uhlangothi olwe Public Diplomacy Section olukhulumela isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe uthe eMelika lisekela impumela yalolu phenyo lwabe-IDT.
Usekelo lwethu kunhlanganiso ye-Information for Development Trust luncedisa ukuthi besebenze lentatheli zindaba njalo lama-communities ukuveza indaba zokusebenza kwamankampani avela kwamanye amazwe esebenzisa ezenotho njalo lezemvelo. Lokho abakuthi yi-foreign direct investment. Akukhethelekile ukuthi le inkampani ivela kuliphi ilizwe. Ingabe ivela eMelika, ingabe ivela eChina, ingabe ivela eRussia, South Africa kumbe e-Australia. Kulilungelo labentatheli zindaba ukucubungula izenzo zabo ekuhlonipheni ezemvelo lamalungelo abantu.
Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwempumela yalolu hlelo lwe-IDT, umhleli wephephandaba le-Standard uKholwane Nyathi upha umbono wakhe.
Ngaphandle kulama-report lapha lalapha atshiyeneyo akhangela ngokuthi abantu abavela kwamanye amazwe basebenza njani eZimbabwe, dwabo kungela abantu esingathi benze i-scientific research entweni ezinje. And ugwalo lolu ngolokuqala. Lugwalo luzaphathisa kakhulu abantu abafuna ukuzwisisa ukuthi amakhampani akwele China aku-mining sector yeZimbabwe asebenza njani. Lucubungulule izinto ezitshiyeneyo ezifana nalokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi amakhampani la asebenza njani lapha asebenza khona, ukuhlonitshwa kwemithetho lokwephula kwemithetho.
Unyathi uthi intatheli zindaba zivame ukubhekana lobunzima ekubhaleni indaba ezinje, ikakhulu ukuswela ulwazi olucacileyo oluphathelane lokusebenza kwamankampani akwamanye amazwe.
So lugwalo luqathekile kakhulu ikakhulu entathele izindaba ukuthi bezwisise into abaloba ngazo kumbe abasakaza ngazo nxa bekhangele ama-investors avele eChina. Sibona kuzanceda kakhulu ukuthi abalobi bengabhali ngezinto abangazizwisisiyo kumbe kungabi lento lezi esithi ngama-stereotypes bekhulume ngezinto ezikhona ezinto ezibambekayo.
Unkosikazi Carol Ntini isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo kakhulu lokho okuvezwe yilolu gwalo lwabe-IDT kundlela abayizizalwane zakwele China abasebenza ngayo kuleli kanye lesiphatho esibi kuzisebenzi zakuleli.
Kuyatholakala ukuthi abasebenzi abasebabhadali kuhle.
Umnumzana Thawanda Majoni umqondisi we-IDT usole kakhulu ukwenza kukaJawo esithi bekuqakathekile ukuthi aqale afunde lolu gwalo lwabo engakacaphuki. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo ezisebenzi elizweni ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights, Center for National Resources Governance lezinye bahlala bekhuluma ngenhlupho zokungalandelwa kwemithetho yokuphathwa kwezisebenzi zeZimbabwe ngamankampani akwamanye amazwe lapho uhulumende engathathi amanyathelo ngoba ezinye iziphathamandla zakhe zilobudlelwano benkohlakalo labanini bamankampani lawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama. The Voice of America,
VOA. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court usuvumele amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC alishumi lambili ukubana ancintise kukhetho lwabafisa kumela izigaba ezitshiyeneyo kobulawayo. Etalele parlamente lawa malunga avinjwe litalele High Court ukubana angene kukhetho lolu kulandela ukwetheswa kwawo amacala ukuphuza ukuhambisa ingwalo ku-nomination court ngomhlangula. Ukuhlaziya udaba lolu uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudale laphezulu ele-ZANU-PF ele-Central Committee. Mlalazi usungula lengxoxo.
Inkantolo yangaphezulu ye-Supreme Court isenzile isinqumo ngemva kokubana ilalele amagqwetha ayenhlangothi zonke ahlanganisela lawo ezek. Yathi ivumelana ne-CCC kunye lezek ukuthi hayi laba kufanele bancintise kulolu khetho. Njalo ithole ukuthi ujaji we-High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu-12. Laba bangu-12 sebebuyelile kubalot bazayo bencintisa.
Babuchuma nanto kudaba lwalamhlanje futhi ngalo.
I-democracy ivele imele ibe njalo. Inkinga esilayo kulamanye abantu especially abe-TPC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali bethu lona sowuyi-state captured sowungwezanu-PF lokhu vele akumanga kuhle. Kathesi bathini orati ngali i-judgment ye-Supreme Court futhi ngibezwe ukuthi bona sebesithini-ke kathesi baza ukuthi kona i-judiciary is captured yini ngoba nako sokusebenzile phela indlela vele omele usebenze ngayo ngoba umuntu ule mvumo yokuhamba ecourt ayomangala into akafuna uyimangala and like I've always said ujaji umuntu layo ongakwazi ukuthi ngekore kwisikhathi akukhuthwa kwento kangibona engabambanga kuhle. Yikho kulamalozini ama-channel okutona you can appeal uye-Supreme Court, you can appeal uye-Con Court and stuff like that.
Lapha-ke mlala ziyazizwela uGoleda uthi okwamanje politini nazo i-judgment iphumile asonto zezanu phela.
Lolu daba lwalungafanelanga ubana luyefika e-High Court ngabantu ababe-politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayesettle ama-political scores bebefuna ukungena kobulawayo nge-backdoor le ido abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni kobulawayo. So uyabukubona ke okunye kuyaye kumgceke njona ethi uGoleda ukuthi abantu bahlala besola yona judiciary ke ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo. We respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba baregulator i-election abanjengeze uma betho ukuthi laba bantu basike ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola ke ujaji evumelana ngalokho abakubiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obeluletwa yilaba bantu abangama activist webandla elibusayo belethu dabu jaja vumela lakho yikho kusolisa abantu inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama facts that I had heard okwenziwe yiSupreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu umlalazi. Ke lapha golide nxa sesikhangela bekunganiseli lifake lumbekwa. Ye, umbekwa siwalile kuyaphambili lizakwenzani njengebandla?
Lingakaphendule lokho bengifundi ngithi kumpendulo kaba umlalazi lapha. Into emqoka yikuthi kona sikunazelela ukubona singathandi ukubana
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa ina.